tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masangano akazvimirira otaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota chichangopera.
Mapato MDC neZANU-PF opinda muurongwa wekusarudza vanhu vachamirira mapato aya musarudzo, zvinhu zvisina kumira zvakanaka mumapato aya.
European Union inobatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni 10 nematatu emapaunzi chashandiswa muzvirongwa zvedzidzo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mamwe masangano akazvimirira anoti chirongwa chehurumende chekupinda muvanhu vachinyoreswa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo hachina kufamba zvakanaka. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaSolomon Zwana vati chirongwa ichi chinofanirwa kutangwa zvakare patsva.
The process must be restarted in line with the new constitution, which stipulates a 30-day period for registration after its enactment. It is our view that the preceding exercise cannot be a substitute for this constitutionally mandated process. Secondly, legal instruments guiding the issues of aliens and the use of affidavits as proof of residence put in place recently should be well publicized to ensure that citizens are able to fully benefit.
Vazwana vati chirongwa chakapera nesvondo chakanga chisina zvinhu zvakawanda zvinoita kuti chibudirire, izvo zvinosanganisira vashandi vakakwana, ruzivo nezvechirongwa ichi nezvimwe.
The process was hampered by a dearth of information, publicity and limited voter education. We noted the exclusion of key stakeholders such as the church and civil society, which were not accredited to complement the Electoral Commission in providing voter education. Even where civics sought to legitimately mobilize citizens to prepare in the process, they were met with heavy-handedness.
Vachitaurawo pamusangano uyu, mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Irene Petras vakurudzira Commission yeZimbabwe Electoral Commission kuti ichitange kunyoresa masangano achazenge achiongorora chirongwa chekunyoreswa kwevanhu mushure mekunge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaisa ruoko rwavo pabhiri rebumbiredzva remitemo yenyika. ZEC inotiwo chirongwa chekunyoresa vanhu icho chaitungamirwa nehofisi yamabharani mukuru wenyika chakavhiringidzwa nekushaya mari yakakwana.